Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yeyi no misori ye na uzedu zanasi, chitatu kurume 18, 2020. Machechi akawanda anoti, ari kutevedzera zvakataurwa nemutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa, zvekuti vanhu vasaungana senzira yekudzivirira chirwere checoronavirus. Kunyangwe hazvo chirwere ichi chisati chapinda munyika. Paramende inomisa mabasa ayo kusvika musi wa 5 Chivabvu ichiti iri kutorawo matano aya senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Vanhu vanoita chipatapata kuenda kuzvitoro vachinotenga zvinhu zvichitevera kurudziro yakaitwa nehurumende yekuti vanhu vasaungane nepamusana pekutyira chirwere checoronavirus. Studio 7 inotarisa zvakadzama kuvhiringwa kuri kuitwa upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nechirwere checoronavirus. Vaimbova gurukota muhurumende yava Robert Mugabe vaIgnatius Chombo vanobviswa pausungwa panyaya yeuori yavanga vachipomerwa sezvo hurumende yatadza kuunza humbowo hwakati tsvikiti panyaya yavari kupomerwa. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutanga nekudzokorora zvirongwa sezvo vashandi veStudio 7 vari kushanda vari kudzimba dzavo nepamusana pecoronavirus. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave.